nasi kuruta wakunge kuchina but kwanga kuchina ya since Friday maneru ndo waka taka ushika mepo ne mvura cause Austin you know it about 2 hours kubva ku Houston saka pa mvura yakaya zvoshwa kuno kwanga kuchina ya kwanga kune mbepo Friday maneru Saturday Sunday yatomira unasi makuseni but unofanira kunaya futi
asi mi amuna kunyatsosungurudzwa nenyaya dzachete
hatina kusungurudzwa zvedu but zvikoro zvakavharwa taifangotanga basa nhasi nekuti ndinonhikirika ndinodzidzisa pauniversity yekutexas state university saka vakatovhara campus yese nekuti kwatinogara kuno kunoita mafloods akawanda steric nenyaya yemvura
ichiri kunaya here uyezve kuchine mhepo yakawanda
kuchiri kunaya mhepo yadzikirira zvayo nekuti hurricane yachona yadzokera kwayakabva mvura ichiri kunaya
ko dzimba hadzina kunyatsokuwadzwa maningi
kuAustin kwatiri kugara kunoku Iowa dzimba hadzina kukwadzwa hako zvanga zvichienda kunetsa marodzi anga achifladha saka pane dzimwe nguva vanhu vanga vachitofunda mapurisa kuti vaya vabatsire kubuda mumvura nekuti motikari dzavo dzanga dzaitwa stak mumvura imomo
ko pane vamwe kumusha kuzimbabwe vamunozivavo here kavonana netsaona iyi
muAustin varimo zvavo mazimbabwean but vese zvavo tine gurupu redu vese vakataura kuti varipo zvavo and vese vanga vari mudzimba dzavo saka havana kubuda havo